Matungas. Everyone knows by now, this is a Studio 7 coming live from Washington, D.C., and this is your Youth Forum, The Connection. And this evening, we are discussing the calls for a national shutdown tomorrow by Tajamuka Sesijikile and the hashtag This Flag Movement, calling on all Zimbabweans to stay home in protest against the ruling ZANU-PF government. And Tunga, today, our phones have been a bit of an issue, but we just heard from one McRyan who was saying, you know, for him, at Jamuka Saka, he's gonna stay home tomorrow, heeding the calls for this national protest.
Indeed. Earlier we had ZANU-PF youth, Jima Kunaga. We lost him, we did Stan Zora Zabata. Mgoma Jima is back on the line. Mgoma Jima, Murgutin Zamushi. Aha. Ngatimbo taura tukumunzwai ngatimbo tarisa inyaya ye inyaya kuratidzira ikoko veruzhinji vari kuti haiwaga vamugave ngavagadzirise zvinhu hurumende ZANU-PF ngaigadzirise zvinhu makavimbisa vanhu mabasa 2.2 million asi veruzhinji vari kuti mabasa iyayo hatisati tamaona. Uyezve muri kuunza mabond notes zvakawanda zvichemo zvacho. Nyaya iyi yogadziriswa sei vakunaka? Because veruzhinji vari kuchema kuti ZANU-PF haizi kuterera zvichemo zvedu, ndosaka vapfunga kuti varatidzire mumigwagwa varamwe mabasa.
Ya, ndinotenda nyaya iripo ndeyekuti kana takatarisa tiri munyika yeZimbabwe tisingataure kuti wakamirira bato ripi, wakamirira civic organization ipi, just Zimbabwe tese tiri kuzviona kuti ikonomi yedu haina kugadzikana, haina kumira zvakanaka. So nekudaro tikati tose ngatipwanyei zvinhu zvatakavaka for 36 years nekuda kwekuti tasanganidzana nekuoma kwenguva duku duku. Kuoma kwenguva duku duku zvinopfuura. Topwanya midhuri, topwanyana isu vechitema, topwanya mashopsi, toluta, toba, todii. Ko kana kutambudzika uku kwazopfuura zvichatitorera makore mangani kuti tizotanga zvakare kuvaka Zimbabwe yedu igosvika patakanga tasvika. Haisi nyaya yekuti bato reZANU-PF harisi kuterera zvichemo zvevanhu. The party is ready to listen. Chichemo chikauya mune zvakanaka. But ichi chiri kuuya chichinzi mugabe must go. What do you want kuti vamugabe vaende? Handivo kupresenta dambudziko rako ikoko, zvine agenda iri paseri. Dai ndikauya pamuri ndine dambudziko rekukumbira kuti handinawo mari yekubhadhara school fees, ndouya ndichikutema ine chidhisa kana kuti ndouya ndichiti aiyo ningi you must go, ndikuda kukumbira ini kuti mundinzwe nditaure dambudziko randinaro tigone kubetsereka padambudziko iroro. Tinotarisira kuti vanhu ngavatsvage nzira dzakanaka murunyararo dzekuti vange vachisvitsa zviri kuvatambudza nezviri kuvanetsa munharaunda uye munyika yavo yeZimbabwe.
Aha. Asi tisati tadzokera kuna vazorwadza vakunaka, ndimbomubvunza futi ipapo. tikuona kuti mazuva mashoma apfuura vechidiki vebato renyu vakabuda muchitaura imimi kuti muchabatsirana nemapurisa kana vanhu vapfunga zvekuratidzira mumigwagwa, muchabatsirana nemapurisa kutandanisa vanhu ava kana kuti kusunga vanhu ava. Muchange muchizviita pasi pemutemo upi izvi?
Rakabva kubato reZANU-PF richitaura izvozvo uye handioni nekurangarira pakambobuda mashoko iwayo achitaurwa. isu hatipo pakurwisana nani nani zvake. Ndingarwisane nemwana wechitema kuti kwauye. Ikodzero yake yekutinga anga achiita zvaari kuita zvekudemonstrator. Asi bumbiro redu remutemo rinotiti hongu ikodzero yemumwe nemumwe.
Yeah, Vayakata and Tunga, but there's Jim Kunaka who's saying that, you know, there's nothing wrong with protesting the Tajamuka, Sesijikile, all those movements can protest. But his worry is that why are you saying that Mugabe must go? What is the need for President Robert Mugabe to leave his position as president? But I think I'm hearing that Mkoma Stan Jorodza is back on the line.
Yes, I am.
Why are you guys saying that Mugabe must go? And one end happy?
President Mugabe, constitutionally, awachafana kuwari mtungamiri wenyika. Na constitution yedu, inotaura kuti munhu anotungamira Zimbabwe must be fit for a purpose of being a leader. President wedu, he is sleeping everywhere and anywhere. And he is only performing 30 minutes per day, national duty. And in those 30 minutes, he would be asleep 20 minutes. So 10 minutes effective per day. He is not fit for running the country as head of state. So constitutionally, he should just go. And besides, he has been he overstayed on this position by force as a dictator. And we are saying as citizens, if he paves way for someone else, that will be the beginning of a national transition to see free and fair elections.
Manzwa va Zorodza anzi na Mkoma Jim ikodzero yemwana weZimbabwe kuratidzira ndizvo zvamuri kuwana here izvi kubva kune vamwe vechidiki veZANU PF tichiona kuti vamwe vakanga vachipromisa kuti vachajoina mapurisa to crash on my protesters just 2-3 days ago.
Chinondinakidza ndechekuti Jim anodefenda ZANU PF kuti aite zvekurova nekukuwadza. Akatopona neburi retsono paanga adefecta kubva kuZANU PF. Akadefecta kubva kuZANU PF nezvinyuto zveviolence. Iye wakabva abductwa, akarohwa, akaita kafira mberi, akatozopona, aponeswawo nevamwe vanhu. Nhasi uno nokuti adzokera kuZANU PF akuda kuidefenda. Jim anotozivikanwa nenyaya dzeviolence. In 2003, Jim akandi ataka nevanhu kumbare. 2007, Jim Kunaka akatondi ataka kumbare. Tikataura izvinhu, Jim Kunaka nemilisha yake vanotozivikanwa kuti vanhu vanoita zvekurova nekukuwadza nekuponda vanhu. Akareurura akati handichaita zvekuponda, ndaakuva munhu wechechi. Aiedza kutsanangura kuti nyika imuregerere kuti kuponda nekurova kwavaiita vanzwisisiwe. Nhasi uno hatisisina chikonzero chekudhauta kuti ZANU PF ndiyo ine nyaya dzekuabducta vanhu, nokuti last week vakaabducta Ostalos, vakaabducta Jemwa nevamwewo vakati wandei, vakaenda navo kuZANU PF headquarters vakanovarova ikoko. Vapedza kuvarova vaona kuti Zimbabwe yachora motikari yatakura Ostalos, tatotsvaga neinsuarensi neadresi yepamba pakaridzwa mota iyoyo. Vakabva vatora milisha yeZANU, vakabva vatora vanhu ivavo vachibva vaendesa kumapurisa, zvichireva kuti ZRP inobvuma kuti muyuti weZANU akauya nemunhu achiti amusunga, munhu iyeye musungwa, anotoenda kumadhitare emhosva. Saka Zirom, there is a very thin line between ZANU-PF, ZRP, and the government.
Aha, rambai makabata ipapo mkoma Zoraza is we try to reconnect with Jim Kunaga to respond to charges by Zoraza that he is a violent individual and that he actually attacked Zoraza some time ago.
Mm-hmm.
And as we continue, Sikubega, ngohlelo lwethu lamhlanje lapho esikhangela khona indaba yokukhalala imisebenzi kusasa qoqwe njalo ekhankaselwa itajamuka sesijikile le hashtag this flag kanye labanye abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla aphikisayo sithanda ukukhumbula njalo intatheli zindaba uJames Jema lo Tendai Mandimika ababotshiweyo kumalanga sanda kwedlula njalo abaqhubeka bevalelwe babotshwe besenza umsebenzi wabo. There's journalists were arrested while they were on duty. That's James Jema and Tendai Mandimika. They remain in custody as we speak tonight. And also, a presidential spokesman, George Charamba, is also threatening a crackdown on the media. That focuses, that he says is focusing too much on these protests. Charamba wrote to the Gupta's media, that's the ANN7, expressing disquiet and displeasure at an article that had appeared in the South African television station. About the protests in Zimbabwe. Funny enough, the same article was carried by SABC and various other media news outlets in South Africa. But it seems the Guptas were the only media organization that Charamba focused on.
Of course, Ntunga, Tinemtereri, I think, Riparunare, I think that's Joshua from South Africa. How are you? Tinofara.
Mapinda muchirongo amukoma wangu.
Ya, ndinofara chaizvino kuti pa chirongwa chinotivhura nzire. Tinotivhurawo maonero. Tinotendawo hangu kuti vanhu vari kukwanisawo kunge vachiratidzira kuti zvatiri kuita izvi zviri kuitwa munyika hatisi kuzvifarira. Vanofanira kukurudzirwa nenyaya yekuti mabatirwo atiri kuitwa muZimbabwe. Kana mhuka chaidzo hadzingabati dzichidaro. Mhuka chaidzo dzodori nemutemo wakasimba wekuti ukakanganisa mhuka unoenda kujeri. Ko vari kutivhiringawo mapurisa muZimbabwe vari kutora kodzero dzedu vanoitwawo sei?
Ko muri kuSouth Africa ikoko vamwe hamane shamari kuZimbabwe hanzi tichajamuka here mangwana?
Tinotojamuka nezvo kuno kuti tinotoda kutokurudzirawo tinoto mangwanawo tinenge tisiri pabasawo takasi tichitotsigiranawo nevamwe.
Munotojamuka muri kuSouth Africa ikoko?
Tinotojamuka, tiri kutojamuka izvizvi nanhasi zvino kuti haiwa zvakwana zvakwana. Tichitaurawo nemashoko anga achitaurwa navakunaka kuti tinodzosera nyika kumashure. Nyika yeZimbabwe yatova kumashure kwokupedzisira, hakusisa pokuti tichadzosera kumashure. Tiri kuda kuzama kusimudzira kuti ichienda mberi.
Aiwa.
Saka kana tichitiwo zvakwana zvakwana ngavachibvawo kana vatongawo zvakwana ngavachidii. Hakuna kunzi ZANU-PF ngaibve munhu zvichauyawo mumashure. But so far munhu one ndiye ari kungotaurwa kunzi mukuru nguva yarebawo muchidii muchibata basa chizororai. Ino kana morambirapo onzi vanhu havana kuramba kuti havadi from 2008 totaura sei. Tichitaura hatichadi vakarambirapo. Takaite zvinhu taakutorawo kuti tipinde mumasiriti tivaudze kuti zveshuwa takaramba hatichadi.
Aiwa maita basa
tatojamuka zvachose hatichajiki
Aiwa maita basa mukoma Joshua ku South Africa kuti notenda.
Wozi mukaona izvozvizi kushanda kudai so. Kushanda neusiku uzishandiswa uzita zvei kuita mhuri dziri kumusha. Unoona mhuri ka 1 pagore se Christmas.
Kudupi
ofa upi kuti tenge tichidzanyirwa kuno saka tiri kutorwadziwa saka tinokumbirawo kuti kana vaitawo mukana ngavasvisuduruka vamwe vawanewo mukana.
Aiwa tinotenda mukoma Joshua nekupina muchirongwa.
Aiwa tinotenda mukoma
Joshua there in South Africa.
Joshua ye uti yena lavo vazakhalala umsebenzi uzakhalala umsebenzi kusasa ikona le South Africa. Sependukile osakhulayo weZanu-PF umnumzana Jim Kunaka. Mkoma Jim madzoka parunare. Halo mkoma Jim.
Anzi yakata. Okay, Sagantunga, unfortunately, we lost Jim Kunaka once again. We'll try him one more time, of course, before the program ends. But we are streaming live on my Facebook page, Zedu. We are live on VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona. And Tunga, we have a few messages here. There's Londile Sibanda, who says, thank you, Stan. Our ZANU-PF members so blind, they can't see these facts. And he also commented and said, Mr. Jim Kunaka, people never want to destroy anything. They want to march without police beating them. Mugabe must go. He is too old. This is not his country. It's ours. Please. There's Richard Tanyanywa who says, Jim Arikunyepa. I think he's talking about, of course, what Jim Kunaka was saying in his remarks earlier. And there's Brenda who says, Stan, you are a hero.
Indeed, the people are talking. Bayakhuluma abantu. Sikhangele njalo umbiko oqhakathekileyo lapha oyithulwe yikomishini ebona ngezamalungelo oluntu ngempela viki. Singakangeni khonapho ngizwa kuthiwa sephendukele uJim. Mkoma Jim, hanzi nabasten zorwadza vari parunhare iye zvino izvi. Hanzi Jim Kunaka imhondi. Muri kuponda vanhu makambo ndiponda nava Stan Zorwadza vari kutaura munga vapindura muchiti chi
thank you very much nekutaura kwavo ngavaende pabhenyere kupolice station izvezvi handi vari muno muZimbabwe
vari ikoko
ngavaende hongu ngavaende pabhiniyere kupolice station kana vasingakwanise kufamba ndovatumira taxi vatore vaende paharare central any police station vanoripota nekuti ndobasa remapurisa munyika yedu yezimbabwe hamungopodzi munhu muno hamungorohwirohwi munhu muno ukasasungwa.
I'm coming to stand pindura yenyu.
I cannot come here to discuss a silly personal issue yakafanana nekuti unoti nhingi imhondi but tikakuti tipe umboo kuti anga ndiani akapondwa naye hauna isusu tauya pachirongwa pamhepo tidhiskase zvine chekuita nekuvaka nyika yedu yezimbabwe kuti ienderere mberi.
Varipo parunare koma Stan. Okay, let's allow him to respond. Taurenyu.
Right. ZANU-PF, aisunge mumwe ZANU-PF. Mapurisa ezetarap, it's paramilitary, is ZANU-PF. Jim Kunaka, akandirwisa outside the bare courts.
1 minute remaining.
Akandirwisa ne militia yake ezanu. Haana kusungwa. Saka hapana panombosungwa munhu wezanu. Jim Kunaka zvanga kufamba neZimbabwe People First akareurura publicly kuti ndiregererei handiita zvekuponda vanhu ngatendeuka aita anga atendeuka chii. Jim Kunaka naana Chipanga vakaabducta vanhu vakaenda navo kuZANU-PF headquarters mwedzi uno ana Ostalos naana Jemwa vakanovarova muheadquarters yeZANU-PF havana kusungwa nokuti izan Zanu PF. Zanu PF aisunge mwe Zanu PF. Nokuti Zanu imhondi. Hapana asingazive kuti Zanu imhondi. Chinobvira pa 1982. Akatanga kuponda Zanu vana veZimbabwe kuMidrand naMatabeleland. Akasungwa ndiani? Ivo vanhu vakaponda vanhu 50 brigades ichitungamirwa nevanhu varimo muZanu. Pana akasungwa. Havasungwe. Saka zvekuti tinomhanyira kupolice station azvishande. Muri mhondi asi hamusungwe.
Mukoma Jim, pindai ipapo. Halo, mukoma Jim. Halo, Jim. I think we have lost Jim Kunaka there. Nevertheless, we have a listener, Silo Mlaleli Umila. Kobulawayo. Mnumzana Mila, kunjani?
Ancho luto kunjani kona hapo.
I see. Grand is fresh. Okwa shabafana. Kunjani kobulawayo?
Kobulawayo kurayo.
Sungeni le uhlelo ba.
Sesijikile.
Selijikile, lijamukile.
Hayi, sijamukile thina.
Awuyiswe emsebenzini kusasa.
Awuphi umsebenzi wakho nokhona Ntunga, akulalutho la.
I'm sure ke wezo Jimmy ekhuluma lapho uthi kubulala ilizwe phela ungayi emsebenzini ngoba akula production ilanga lonke.
Ilizwe lelinafa kudala Ntunga kudala la filizwe leli. Ngabe kathi senokhuluma ngayo ukuthi ilizwe liya recover, but ilizwe lafa kudala and then it's going worse and worse. And mina engifuna ukwazi ngondoda lo, ayisho indoda esasimbona eSouth Africa bemi-interviewer khuluma zonke into ezazisenziwa izane ezimbi.
O Jim.
Ye, nguye tre sasimbona eseSouth Africa bemi-interview ekhuluma ububi bonke bezane uPF.
Kodwa sephendukile phela kubandlelana.
Hayi phela antiyabona ukuthi sina sesifuna ukwazi ukuthi right wena ungathi wena ungabe uinterview ukhuluma konoku ukhuluma ukuthi konke okuyenza kuzana uPF hawu izana uPF yayisebenzisa amayouth uphinde uphendwe kathesi ukuthi usufuna ukuyidefend nasakuzwisisa ukuthi into njani. But anyway sina sithi njengamayouth hayi sesimele sithungamele lokho ukuthi singaye emsebenzini. And enye into engifuna ukuyikhuluma ngeke ngezwa abanye bekhuluma lapha ku-Studio 7. I think kade kuyi-inyuzi lapha besithi hayi thina kobulawayo asiyi ngoba iZanu siyayazi yayenza igugura hundi wazithulela. So bona khona ngale Harare kabayenze bephelele khona. Mina into kade ngifuna ukuyikhuluma ukuthi hayi nxa sesifika kuma-situations anje anjo. Thina lathi simele siphume kusasa sivale ilizwe sibatyele sibakhumbuze ukuthi hayi bafowethu siyabambana lani lani selibonile ukuthi Zanu imbi. Thina yasenzela lokho ngesikhathi segugura hundi siyezwa ukuthi yabulala abadala yayenzani. Siphume sivale sikhuluma lathi zona ezi zinto ezenzakala kudala ukuthi hayi these few things are still fresh on us. So lathi simele sivale ilizwe sikhuluma khonoko okwenzakala kudala ukuthi vele iZanu PF siyazi kudala ukuthi imbi. Unfortunately abanye babengayiboni kodwa selikubona kathesi. I think sesimele sibambane singafuna ukuthi si-draw ama-tribal lines ukuthi hayi bona basenza so kabayenze ngale thina lathi sizakwenza so amboni ukuthi singaphumelele elizweni leZimbabwe. Ikho siyazama ukuchitshazana labanye ukuthi hayi asibambaneni bafowethu senzeni nabanye abafowethu sibambane sikhiphe iZanu PF then sesizalungisisa ilizwe siya phambili sibone okulandelayo sesike sakhipha lokho okwayenza ukuthi ilizwe libe limbi njengakathesi.
Hayi siyabonga Mnumzana Mila ungena kuhlelo.
Yebo.
Mgoma Jim Mazoka parunara anditi.
Ndiripo ndakamirira.
Taurai vazorwadza vari kutsika madziro anzima makandiponda imimi chikwata chenyu chezanu PF chikwata chino kurudzira mirizhonga pindai pa.
Hello.
Mgoma Jim pindai endrai nyumberi.
Ndamboka ura pamashure. Ndikati andione chandinga rovera kana kurwisa mumwe mwana weZimbabwe. Zvinotaurwa naupenyu zvorwadza, zvinotaurwa nemunhu anenge aguta. Akuda kurara, aipfingi ngavanorara kana vasina nyadzi kutaura. Nguva yekutanga tindakamuponda iye achifamba. Dai ndakamuponda kana dai akapondwa, dai ari kukwanisa kutorera mabhenda, ari kutorera mari mutauni umu achinyepa kuti ndinoda kuzokumiririrai. Ndonhema dzavanogara vachitaura dzavanodzidziswa kumapato avo ezvematongerwo enyika kunana MDC nekunana People Facebook. Isu kwedu kubata hatidzidziswe kureva kana kutaura nhema pamusoro pemumwe munhu kwete. Ngavatitaurire pano nhauye mheremhere nemhirizhonga yavari kuita. Ndonhau chaiyo yandavinga pano nekuti ndakadarika levhel yekudhiskasa nekutaura nhau dzemapesonal. Tafokasa nhau yekutaura chinhu chinoita kuti tivake nyika yedu ienderere mberi, remangwana redu ringe rakajeka. Izvo zvavari kundikudzawo zvorwadza zviya kuotomokako ndokunga vari kuhope. Imbovapai nguva vamuke pamwakarara.
Asi mukoma Jim, pamakambotendeuka pamambobuda muZANU PF makataura imimi kuti ZANU PF ibato raimushandisa raikurudzira mirizhonga.
Ndakundibvunza kana kuti ndavazorwadza, handichaziva kuti mabhondi ndivazorwadza kuti pakapa, handichaziva kuti maasemu zorwadza tu here kana kuti maachi.
Aiwa, apa ndakumu vasteni zorwadza vambobvunza mubvunzo yayo, but apa ndakubvunza as a journalist. Bos ndio zvamakataura kakuti ZANU PF yaimbomutuma sevechidiki kuti muite nyaya dzemhirizhonga, handizvo?
Izvo handizvizivi izvo.
Aiwa, tichamutsvagira
kumapa kwati tinodzidziswa kuita discipline, hatidzidziswe kuita mheremhere nemhirizhonga nekuti tiri bato reruzhinji rwevanhu. ZANU PF nevanhu hazvisiyane, ihove nemvura. Saka handina nguva yekusororova vanhu izvo. Ine nguva yekudhiskasa nekutaura kuti toita sei kuti nyika yedu irambe ichienda mberi.
Asi iyezvino izvi vanhu vaakuti hove yacho mvura hapasina manje.
Ndo manyepo chaiwo. Ko ngavarege kuita mheremhere nemhirizhongazve. Kana vachida kutonga election yasvika 2018 toenda kumaelection.
Okay, as we wind down mukoma Jim. Okay, mukoma Jim, as we wind down, let me read this statement from the Zimbabwe Human Rights Commission and get your take. It says the Zimbabwe Human Rights Commission has received complaints on allegations of police brutality, and our ongoing investigations have revealed unbecoming and violent conduct on the part of the police. This is regrettable, and we call upon the authorities to ensure that the perpetrators, meaning the police, of such human rights violations are prosecuted. Muriku iwana onyas nyaya ise hanzi mapurisa ari kuita mirizhonga ngaasungwe I Human Rights Commission ye government.
No one is above the law.
No one is above the law. Okay, let's leave it there. We have run out of time. We have run out of time. And unfortunately, there is no extra time.
But of course, Ntunga, as Mr. Jim Kunaka said himself, no one is above the law. We'll see what happens tomorrow as Zimbabwe embarks on this national shutdown. Thank you to our guests, Jim Kunaka, Sten Joraza, and all those who joined us. Thank you so much. Join us next week. I'm Tatenda Kubo.
And I'm Tunga Milinkomo. Good night, Zimbabwe.